tichitevera kuramwa mabasa angu vachikairi wezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji mubotswana vaeric mulale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere uye kubva muhabhuroni kuenda kuharare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere kubva pamapula mazana mana nemasere kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare Laina Marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehabhuroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure
maeconomic pressures anouya muupenyu hwavo because right now like if you look at my salaries at nango chikora with that high inflation what rent inenge chidiwa nendo dzanobvatara kuti zviri kukwira okudzo rent yake but yet salaries just stagnant
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoraramawo nechamuka inyama amai Petronella Mupfure vaudza Studio 7 parunare vari muhabhuroni kuti vazhinji vacharovera mubotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi
isusu semazimbabwens ari mubotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehabhuroni vaubert mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindauko avangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari
kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaidi kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kunenge kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramira
vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo asi noda munhu aita urongo hwakadzamawo kuti anosvika achitangira papi
pamwe pacho zvinhu zvinogona kukuomera zvakanyanya nekuti iwe unenge wajaira unenge wajaira kugara mubotswana pamwe wajaira kugara kufrancis town mahuni kana ehabhuroni kana ndekupi
vazhinji vakatiza mamiriro ezveupfumi munyika ayo ava nemakora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana South Africa Zambia Namibia nedzimwewo ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.